mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 2 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana 1234. Hurumende inokurudzirwa kuti itsvagewo mushonga wenhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19. Veruzhinji vanoyambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana 1234 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevanomwe 17 nezuro. Vanhu zana nemakumi matanhatu 160 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi manomwe 470. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevana 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 33,548 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu 26,583. Zvichakadaro apo nhomba inosvika miriyoni imwe chete yeCOVID-19 yakasvika muSouth Africa nezuro. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vashandi mubazi rezveutano munyika vanokurudzirawo kuti hurumende yeZimbabwe itsvagewo nzira dzekuti nyika iwanewo nhomba iyi kuti vashandi vemunyika vabayiwe kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Abata Vadongo.
Handinatsoziva kuti ichokwadi here kana kuti hachisi, asi ndo zvatiri kunzwawo kuti Minister of Health vari kushanda vachiedza kutarisa safety yemavaccines nemamwe malogistics so that vanokwanisa kutanga kureceiva madeliveries emavaccines.
Sevashandi vemuzvipatara muri kuzvitambira sei?
Chishuviro chedu, chishuviro chemahealth workers, chishuviro chemunhu wese, tinori kutarisira kuti sezvo zvinhu zviri kuitwawo nedzimwe nyika tikwanisawo kunga tichiona vaccine tichikwanisawo kuzokwanisa kufaita zvakanaka chirwere cheCOVID-19.
Vanhu vakamirira kuuya kwenhomba iyi. Muzvipatara umo mune zvikwanisiro here zvekushandisa kana kuti aya maPPEs?
Nyaya yekuti maPPEs kana kuti zvinhu zvekushandisa paCOVID zvakutanga kuuya munyika kutozvinzwa ikoko. Hasati ane masainzi mumahospitals hatisi kuzviona. Kana taakuzviona tichanga tichizvitaura. Izvo zvatingatauri zvinhu zvatisiri kuona. Takamirira nemaziso matsvuku sevashandi vehurumende yezveutano kuti hurumende iite nokukasika kuunza zvinhu zvekushandisa kunyanya ma PPEs kutidzirira ma health workers edu nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zvinodiwa sezvo tichiona kuti denda iri ratekeshera nyika yose zvipatara zvose kunyange zviri kuma reserve kuma rural areas edu kwakutowanikwa ma patients vari kuadmit kwa pama hospitals vari kunida oxygen vari kunida isolation vari kunida zvinhu zvakawanda zvinodiwa zvecovid
zvakakosha sei kuti vaone zvikwanisiro izvi
kuuya kwezvinhu izvi kungabetsera kana kungakasika kuitira kuti zvikwanise kudistributwa kuma provinces nekuma district kwese kwese kwetingava tinako nekuti kwese kwese kwakuwanikwa denda recovid 19 saka ndozvinhu zvatiri kutarisira kuti hurumende iite
mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Hurumende yeSouth Africa nezuro yakazivisa kuti vanhu vese vezera vari muSouth Africa vachakwanisa kubaiwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira chirwere cheCovid-19. Gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano vazweli mukize vakange vambozivisa kuti South Africa ichangobaya mushonga uyu pazvizvarwa zveSouth Africa chete. Mushure mukushura zvikuru mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vanhu vakuru vose vari munyika iyi vachabaiwa mushonga uyu zvisinei kuti zvizvarwa zvenyika ipi sangano reHuman Rights Watch iro rakashoravo zvikuru hurumende yeSouth Africa rinoti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitwa Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vade wamavhinga vanoti sangano ravo richange rakatarisisa kuona kuti South Africa inoita zvayavimbisa kuita.
Mukuru wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazotaura ivo kuti munhu wese ari muSouth Africa munhu mukuru abva zera achapuwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 zvichisiyana nezvainge zvataurwa ne Gurukota ravo rezveutano vamukize mushure mekunge vanhu vakawanda nemasangano akasiyana siyana kusanganisira redu ashora pachena kuti yanga isiri pfungwa yakanaka kuti zvinonzi zvizvarwa zveSouth Africa chete ndo zvingawane nhomba inodzivirira COVID-19. Tinozvitenda mashoko avaRamaphosa kuti munhu wese anofanira kuti awane nhomba iyi.
Mune chivimbo here chokuti South Africa ichaita zvairi kutaura izvi
chasara chinofanira kuteverwa ndechekuti pawane vanhu vanenge vachicherechedza kuti zviri kuitwa here nekuti South Africa ine kazhinji hunhu hwekuda kuita rusarura ganda rusarura ichisiya vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika vari mukati neSouth Africa saka tichada kuti tirambe tichiongorora tichitarisisa kuona kuti zvavimbiswa zvakavimbiswa navaRamaphosa zvichaitwa here kana kuti kwete
kana Human Rights Watch ikawana kuti South Africa haisi kuita zvayataura izvi munoita sei nazvo
kana zvichinge zvisina kuitwa vanhu vachinge vaona kuti aiwa havasi kupuwa nhomba kune rusarura ganda totaura zvinhu zviri pamusoro kuti munhu wese awaniswe mukana nekuti denda recovid-19 harisarudze haritarise kuti une chitupa chakadii idenda rinongobata munhu wese zvake nekudaro tinogamuchira mashoko ekuti nhomba iyi ichapiwa kumunhu wese ari muSouth Africa munhu akafanira anenge abva zera.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vade wamavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Rinoona nezvamamiriro ekunze Met Department rinoti veruzhinji vanofanira kugara vakangwarira sezvo mvura zhinji iri kutarisirwa kunaya mwedzi uno wakukadzi. Mutauriri weMet Department vaTeacher Sinyemba vanoti vari kuyambira veruzhinji kuti vasaedza kuyambuka nzizi dzakazara vachiti vari munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzagara dziine dambudziko remafashanu vagare vakangwarira. Vazinyemba vanoti kubva
kubva nhasi matunhu anosanganisira Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South ari kutarisirwa kuwana mvura yakawanda ichange ichinaya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Vazi Nyemba. Avo vange vari mutauriri we Meteorological Services Department of Zimbabwe vachichi Zinyemba vari paRunhare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATULS, rinoti mangwanani anhasi richaendesa gwaro renyunyuto kugurukota rinoona nezvavashandi vaPaul Mahima. Mutungamiri weATULS vaObert Masaraure vanoti hurumende yakavimbisa kuti ichabuda negwara richatevedzwa rekugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi musi wa31 ndira 2021 usati wapfuura, vachiti hapana chakati chaitwa uye hurumende yakangonyarara. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kuna vaMavhima yange isati yapindurwa.
Minista wePublic Service Commission vaPaul Mahima vakazivisa vakavimbisa kuti National Joint Negotiating Council ichange yaburitsa roadmap yekudzorera mari dzemasivil servants dzakanga dzabiwa nehurumende muna 2018 kuti dzidzorerwe pavalue yadzo yaticha iri minimum USD 520. Takatakadzi roadmap ichange yabuda musi wa 31 January 2021, nhasi kwava musi wa 2 February, asi hatisati taona roadmap iyi. Isu hati hatina kukumbira roadmap kubva kuhurumende tikakumbira mari kuti mari yedu yatanga tadirwa idzorerwe saka hurumende yaane chikwereti chedu chezvinhu zviviri apology yekuti nyebera kuti ichagadzira roadmap kusvika musi wa 31 January chechipiri mari yedu yatagara takabirwa yatiri kuti ngaidzorwe izvezvi kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu tikwanise kurarama upenyu hwaredefend sevanhu vari kushandira nyika yavo
makambo svitsavo here shoko kuna vamavhima pamusoro penyaya iyi uye vakati
kutotura gwaro makuseni ano kuhofisi kwavo tichivarangaridza mashoko avo tichivarangaridza maobligations avo atinoti zvatinotarisira kwavari ivo semunhu ari kutungamirira nyaya yekushanda kwedu tichishandira hurumende tinotarisira kuti tichange tichizonzwawo kuti ivo vanoti asi isu hatizonetei kuramba tichivarangaridza
munotarisira mhinduro kubva kwavari zvarini
kunyora kukaramba kutiramba kushanda tine nzira dzakasiyana siyana dzatinoshandisa kuti varambe vachirangarira mashoko avo avakasunga gane muromo wavo kuti vachazenge vachiona kuti pane roadmap yekuti tipiwe mari by 31 January
sangano renyu riri kunyunyutavo pamusoro pevana vechikoro vakatadza kunyora bvunzo chii chakaitika vamasarauri
vana vazhinji vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 dzanovember 2020 tichitarisa kuBulawayo province vana vanodarika 500 vakakundikana kunyora apa vana vanga varegistered vari almost 14,000 izvi zvinomirira almost 4% yevana vakakundikana kunyora ndo zvimwezvo kune dzimwe nyika dziri kumaruwa nhamba yevana vakakundikana yakatowedzera kudarika ipapo zvazvinoreva ndezvo kuti vana vazhinji vakundikana kuwana right to education nenyaya yekusagadzirira yekusaita urongwa hwakakwana hwatakataita senyika kwekuchengetedza kodzero yekudzidza kwevana panguva yedambudziko recovid-19
sei sangano renyu risina kugara rataura nehurumende pamakange maona kuti pamwe zvinhu hachizofamba zvakanaka
isu samaugamende rorwatisa zvinyera kuzimbabwe takagara tazivisa hurumende kuti imire matakanana ekunyoresa vazamanishon panguva yavaiziva kuti vana vanga vasina gadziriro simsiki yanga isina gadziriro vabereki vanga vasina kugadzirira zvikoro zvanga zvisiri sefe izvo zvakazoita kuti hurumende yakaroma musoro ikaenderera mberi ikaita chindini ndini ikanyoresa mazamanishon aya zvaita kuti vanhu vazhinji varasikirwe tokutarisa chero zvikoro zvikavhurwa vamwe vana havachakwanisi kudzoka kuzvikoro nenyaya yefinancial crisis yaveko yakonzerwa necovid 19 nekutarisawo zvakanyanya kuti vana vazhinji vatoo nezvimwe zvavanga vakuita zvisiri kudzidza zvakasanganisira kuroorwa nekuindira madrugs nekuita child labour zvinhu zvichakanganisa vana vazhinji kuti vadzoke kuzowana dzidzo
avo vange vari mutungamiri weartus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mwedzi wakukadzi gore rega rega America inopemberera vanhu vatema veAmerica vakaita zvinhu zvikuru uye vakabudirira mune zvavaiita muupenyu hwavo muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Black History Month 2021 yavafadza nekuti mwedzi uyu watanga panguva iyo amai vechitema vekudunhu reGeorgia Stacey Abrams vadomwa kuti vave umwe weavo vanogona kupiwa ruremekedzo nemubayiro weNobel Peace Prize zvichitevera basa ravakaita rekudzidzisa nekukurudzira vatema pamusoro pekuvhota basa raamai Abrams rakabatsira kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vave munhu webato reDemocratic Party akakunda muGeorgia musarudzo yemutungamiri wenyika kubva mugore ra1992 basa rakaitwa naamai Abrams rakakonzerawo kuti bato ravo reDemocratic Party rikunde musarudzo dzeSenate muGeorgia
yatingatiti recognition kana kuonekwa kuri kuita mabasa vatema nokuti kutongonzi wanominatwa panobel peace prize unenge mabasa ako anenge aonekwa pasi rose munhu wakakwanisa kurekruta vanhu kuti varegiste kuvhota muamerica vagovhota vatema navarungu pasina yoyo iwe kana kuti mademonstration kana chii zvinoreva kuti munhu unenge achida kuti marudzi ese vave norwadzano kuitira kuti nyika ikwanise kubudirira vashandire pamwe asi kwete nenzira dzezvikoroni aiwa nenzira dzokuvhota kana paina ma election kuti munhu wese ukava munhu wa America kana ukuzipoka kana nyika ipi zvaine kwa ma election akange atora mweya kana mabasa ama state Abrams kudzidzisa vanhu nokukurudzira vanhu yadzo kuvhota idzi nokukurudzira kuri pakuvhota zvinoita kuti pasi rose kana kuti nyika inatso kubudirira vanhu vava kushandira pamwe chete saka mucherechedzo mukuru zvikuru wokuti amanistes Abrams vokugeorgia kukuatlanta uku vavanziwo vaivaenda mumakwiko wokuti vapiwe mubayiro wenobel peace prize nokuva mubayiro mukuru zvikuru pasi rino usati wambonyanya kupiwa munhu wechitema kunyanya munhu wechikadzi achiri mudiki zvaakaita izvozvezvo ndo zvimwe zviratidzo zvokuti vanhu vatema tinokwanisa kuita zvinhu zvinogona kuchinja pasi rino rose
muchidimbu profesa chokuona kwenyu shungu dzokuita basa ravari kuita iri vakadziwana kupi amai Abrams
vakadziwana vaona kuti vanhu vechitema ruzhinji rwacho vanozvitarisira pasi kunyanya kana taakuenda kuvhota muno muamerica tinoona kuti vanhu vechitema vazhinji havadi kuvhota vachingoti izvo ndezvavo nyange zvikavhotiwa saka vasingazivi kuti kuvhota kune simba pasi rinei kuvhota unenge uchivhotera zvakawanda zvimwe zvinhu zvinozokubata iwewo pachako saka ndo zvakavapa shungu kuti aiwa rikanditidzise vanhu vangu kunyanya vechitema navamwewo vemamwe marudzi vasingahwisisi simba rokuvhota kuvhota uku hakuna kuuya mahara kwakatofira vanhu vachirwira kodzero yokuvhota zvokuti munhu wochero munhu uri pasi rino ukapiwa mukana wokuvhota unofanira kuvhota asi kuti voruzhinji vanga vasingazvihwisisi izvozvo muno muamerica kana pasi rose voruzhinji havahwisisi kuti kuvhota ukwacho nzinda yemunovhota hakuna kungouya nyore kunyanya kuvanhu vatema mungava muno muamerica kana kuzimbabwe zvekare vanhu havana kungokaruka vachinzi vhota vanga vasingavhoti nechikare vatema muno vakadzi muno saka navapiwa kodzero iyoyo yokuvhota ishandise ndo zvakavapa shungu izvozvo kuti vanhu vazhinji havasi kutomboziva kuti kuvhota kunogona kuchinja upenyu kuvhota kunogona kuchinja zvekare nyika yose inoshandira pamwe chete
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi vachinyora patwitter pavo Zimbabwe Republic Police inoti madzimai matatu anoti muzvare Joana Mamombe Netai Marua naSisida Chimbiri vakasungirwa kuratidzira panze pehofisi yemapurisa uye vange vachishandisa motikari isina manumber plates mapurisa anoti vatatu ava vaishandisa mashoko anonyadzisira vachituka mapurisa asi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakanyorawo patwitter paro kuti mushure mokusunungura Netsai Marova mapurisa akapomera Joana Mamombe naSisilia Chimbiri mhosva yokutadzisa mapurisa mukuita basa ravo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 zvinhu zvinosvodesa zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinoshoresa kungoti the problem is that vatine utungamiri unongozvifunga ivo but nyaya tinoda tinofanira pandee kuti timbofunga kuti vanhu vakagwira nyika mumhanya kunokwira makomo vachinayiwa nemvura only to turn the country kuti ive looting ground yekuti inobiwa maresources vanhu vachabva kudzero panyika yavo iko zvino vanoti kana vakagwara vanospenda a lot of money vachinora people kunze kwenyika vachitabva kugadzira mahospitals avo chaivo chaivo hakuna hurombe hunopfuura hunoitiwa neleadership yemuzimbabwe kuti munotadza kudhivhidi panyika yenyu muchipa mhosva vananhingi nananhingi izvi hazvimbopi chinyiro kunyika yedu zvachose nyika yedu icharamba ichingori kumasuro nekumasuro nekumasuro nekuda kwevanhu vane humbumbindoga vanhu vanozvitindivo vene vezvivo asi vasina chimushinu chavanonyatsogona chavanokwanisa kutendeka vamwe vavo vanotori zvirema vakaita zvirema vachigwira nyika iyoyo asi today zvirema zvo hazvisina anokwanisa kuchengeta because vamunangagwamusadaro
manganiko vashamarari vose Senosidro 7 zitandino zemai viki inida tambura nekushushika na nenhau dziri kuitika mukati menyika yezimbabwe ndiri pano paSouth Africa pane Mpopo apa tinokumbira kumundibvunzirewo kuna Munangagwa kuti zvinosungirwa munhu here kuti munhu ataura kuti ivo vafa zvinoshamisira here vachireka vanenge mangwana avo vari kutaura mashoko asingaite kupomedzera mhosva kumadhokotera anotozvipira upenyu hwavo kuti abatsire vanhu asi vamwe vanhu vari kusungirwa kuti vataurirei kuti ivo vafa zvine basa here izvozvo zvingasungirwa munhu mutibvunzirewo kuti asi mutemo wacho uri mukati menyika yezimbabwe unongoshandira vanhu vemdc nevamwe vanhuwo vasina mapato asi vezanupf vachingoita madiro mukati menyika mundibvunzirewo izvozvo kana mutemo uchishandira vanhu vose vane kumangwana ngavavharirwe vakuzoita stori vatongwa nemhosva ndo zvatoda kunzwa tatenda ndatenda zvangu
mamukasei muri kuzimbabwe vana mukoma jonga kandimire ini ndinoitwa komburedi joni ndiri pasouth africa ndoda kutsigiro panhau yavamangwana yavakadai sokunotaura izvi nhau yekuti dei vandaisa musori pamwe chete kuti dei vamangwana vavharirwawo fanike zvikuitwa vana sikala ndokuzi hakuna anonziye ari pamusoro pemutemo ende mutemo haufanira kutonga wakarerekera ivi mutemo unofanira kutonga justice muzimbabwe zvekuti tiri muzimbabwe tese takafanana hakuna anonzi uyu anofanira kutongwa zviri pasi uyu anotongwa zviri pamusoro saka dai vamangwana vavharirwawo fanike zvakaitwa vana sikala zvinoshungurudza kuti vanenge vachibudisa mashoko chaiwo chaiwo vanenge vachivharirwa asi vanenge vachiita hori vachitaura mashoko akaipa vanenge vari free vachifamba panze izvozvozvo hazvina kunaka ndo mashoko andingataurewo zvatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere checovid-19 munyika muri ezimbabwe musakangani kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano
Wega unoazia ma system yacho.
Seka mboka nubwa kuna chonga imoyo sezo nguwe ya diapela tumbo talisa atuange ziri muna uza nasi vanu wafane chumwele che COVID-19 muzimbabwe vade churu chumweche te chinemaza na mavili ane maguima tatune wana 1234 urumende ino kuruzi wakuti itwake wa mshonga we nomba kana kuti vaccine ya COVID-19 veruzhinji vanoyambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.